Vamwe veruzhinji avo vaive vasingade vachiyangwa pachinzvimbo chemutungamiri weZifa vave kufunga nepamwe mwedzi mumwe chete chete vachiyangwa vapinda panyanga. Izvi zvinotevera rufaro rwuri mukamba yemaWarriors ayo asiri kugunun'una nepaari kugara kana zvaari kudya kana michovha yekuendesa kwaanogadzirira ari sezvo izvi zvakagadziriswa. Muongorori wezvemutambo wenhabvu vaFarai Kambamura vanoti pari zvino vachiyangwa vabata basa ravo nemazvo.
Vachiyangwa so far so good vari kutigonera and vari kutoratidza kutoti izvinezvi neZifa yanga iripo kudhara nezviri kuitika nekugadzira kuti maWarriors kuti vaendeko.
Murairidzi wechikwata ichi Kalisto Pasua akatambiriswa mari yake muhoro yemwedzi wapera uye zvevatambi vemaWarriors vakatambidzwa mari dzavo dzekuve mukamba. Pamusoro pezvo vatambi ava vakavimbiswa mazimari mazhinji kana vakanotamba zvakanaka kumaAfrican Nations Championships kana kuti chani ayo ariko mwedzi uno mari yacho ichinzi iripo kare. Mutsigiri weDynamos vaShamuel Machando vanotenderana navachiyangwa kuti vatambi vanofarira kupiwa mari kana vachinge vaita basa ravo nemazvo.
Tatongoda tichongoti maplayers apiwe mari nokuti vane mhuri dzavanenge vanadzo.
Vachiyangwa vari kuedza nepese pavanogona kuratidza veruzhinji kuti ndivo vanokodzera kutungamira sangano renhabvu yepamusorosoro iri. Svondo rapera vachiyangwa vaive kunhandare inogadzirira maWarriors uyezve vakatora vakomana ava kuenda kunodya kwemasikati izvo zvisina kubvira zvaitwa navakabhedhuve apo vaitungamira sangano iri. Kune vamwe savamunashe Mageza vanoti ivo vachiyangwa vakaramba vakadai vanofarira kuzopiwa mamwe makore mana kana nguva yavo yaiko zvino yapera.
Dai vakakontinya zvavari kuita tovapawo mamwe makore kuti vadi vakontinye nebasa rachona ravatanga.
Vachiyangwa vachange vari muhofisi kusvika mugore ra2018 sezvo vari kupedzisa nguva yavadhuve avo vakadzingwa basa neZifa Council muna gumi guru. Asi vakambamura vanoti vachiyangwa vasafadze vanhu kwenguva pfupi sezvo rwendo rwezvikwata zvenyika rwuri refu.
Vachiyangwa ngavangoregedza kuti vangoita sekuti ezvinezvi tinoziva kuti new brooms the sweep the cleanest. Ngavangoyoregedza kuti zvingoita kwenguva pfupipfupi. Tinovimba kuti vacharamba vachidaro.
Chikwata chemaWarriors chiri kutarisirwa kusimuka chakananga kuRwanda kumaAfrican Nations Championships nemusi wesvondo. Makundano aya ari kuitwa kubva musi wa16 ndira kusvika musi wa7 kukadzi. Pamakwikwi akapedzisira kuitwa muSouth Africa muna 2014, Zimbabwe yakapedza iri pachinhano chechina. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.